mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 2 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matatu nevana, 1,234. Hurumende inokurudzirwa kuti itsvagewo mushonga wenhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19. Veruzhinji vanoyambirwa kuti vagare vakachenjerera sezvo mvura zhinji ichitarisirwa mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matatu nevana, 1,234, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevanomwe, 17 nezuro. Vanhu zana nemakumi matanhatu, 160, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi manomwe, 470. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi masere nevatanhatu, 186 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu, 166 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevana, 114 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevasere, 33,548. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu, 26,583. Zvichakadaro apo nhomba inosvika miriyoni imwe chete yeCOVID-19 yakasvika muSouth Africa nezuro. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vashandi mubazi rezveutano munyika vanokurudzirawo kuti hurumende yeZimbabwe itsvagewo nzira dzekuti nyika iwanewo nhomba iyi kuti vashandi vemunyika vabayiwe kuzvidzivirira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vadongo.
Handinatsoziva kuti ichokwadi here kana kuti hachisi, asi ndo zvatiri kunzwawo kuti Minister of Health vari kushanda vachiedza kutarisa safety yemavaccines nemamwe malogistics so that vanokwanisa kutanga kureceiva madeliveries emavaccines.
Sevashandi vemuzvipatara muri kuzvitambira sei?
Chishuviro chedu, chishuviro chemahealth workers, chishuviro chemunhu wese, tinoda kutarisira kuti sezvo zvinhu zviri kuitwawo nedzimwe nyika, tikwanisewo kunga tichiona vaccine, tichikwanisawo kuzokwanisa kufaita zvakanaka chirwere cheCOVID-19.
Vanhu vakamirira kuuya kwenhomba iyi. Muzvipatara umo mune zvikwanisiro here zvekushandisa kana kuti aya maPPEs?
Nyaya yekuti maPPEs kana kuti zvinhu zvokushandisa paCOVID zvakutanga kuuya munyika kutozvinzwa ikoko, asati ane masainzi mumahospitals hatisi kuzviona. Kana taakuzviona tichanga tichizvitaura. Izvo zvatingatauri zvinhu zvatisiri kuona. Takamirira nemaziso matsvuku sevashandi vehurumende wezveutano kuti hurumende iite nokukasika kuunza zvinhu zvekushandisa kunyanya mapPEs kutidzirira mahealth workers edu nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zvinodiwa sezvo tichiona kuti denda iri ratekeshera nyika yose zvipatara zvose kunyangwe zviri kumaruzevha kumarural areas edu kwakutowanikwa mapatients vari kuadmitwa pamahospitals vari kunida oxygen vari kunida isolation vari kunida zvinhu zvakawanda zvinodiwa zvecovid.
Zvakakosha sei kuti vaone zvikwanisiro izvi?
Kuuya kwezvinhu izvi kungabetsera kana kungakasika kuitira kuti zvikwanise kudistributwa kumaprovinces nokumadistrict kwese kwese kwetingava tinako, nekuti kwese kwese kwakuwanikwa denda recovid-19. Saka ndo zvinhu zvatiri kutarisira kuti hurumende iite.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezuro yakazivisa kuti vanhu vese vezera vari muSouth Africa vachakwanisa kubaiwa mushonga wenhomba kana kuti vaccine wekudzivirira chirwere cheCovid-19. Gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano vaZweli Mkize vakange vambozivisa kuti South Africa ichangobaya mushonga uyu pazvizvarwa zveSouth Africa chete. Mushure mokushura zvikuru, mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vanhu vakuru vose vari munyika iyi vachabaiwa mushonga uyu zvisinei kuti zvizvarwa zvenyika ipi. Sangano reHuman Rights Watch iro rakashoravo zvikuru hurumende yeSouth Africa rinoti izvi ndizvo zvinofanirwa kuitwa. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti sangano ravo richange rakatarisisa kuona kuti South Africa inoita zvayavimbisa kuita.
Mukuru wenyika yeSouth Africa vaSiro Ramaphosa vazotaura ivo kuti munhu wese ari muSouth Africa, munhu mukuru abva zera, achapuwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Zvichisiyana nezvainge zvataurwa ne Gurukota ravo rezveutano vaMkize. Mushure mekunge vanhu vakawanda nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira redu ashora pachena kuti yanga isiri pfungwa yakanaka kuti zvinonzi zvizvarwa zveSouth Africa chete ndo zvingawane nhomba inodzivirira COVID-19. Tinozvitenda mashoko avaRamaphosa kuti munhu wese anofanira kuti awane nhomba iyi.
Mune chivimbo here chokuti South Africa ichaita zvairi kutaura izvi?
Chasara chinofanira kuteverwa ndechekuti pawane vanhu vanenge vachicherechedza kuti zviri kuitwa here, nekuti South Africa ine kazhinji hunhu hwekuda kuita rusarura ganda rusarura ichisiya vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika vari mukati meSouth Africa. Saka tichada kuti tirambe tichiongorora tichitarisisa kuona kuti zvavimbiswa zvakavimbiswa navaRamaphosa zvichaitwa here kana kuti kwete.
Kana Human Rights Watch ikawana kuti South Africa haisi kuita zvayataura izvi, munoita sei nazvo?
Kana zvichinge zvisina kuitwa, vanhu vachinge vaona kuti aiwa havasi kupuwa nhomba kune rusarura ganda, totaura zvenizwi riri pamusoro kuti munhu wese awaniswe mukana, nekuti denda recovid-19 harisarudze, haritarise kuti une chitupa chakadii, idenda rinongobata munhu wese zvake. Nekudaro tinogamuchira mashoko ekuti nhomba iyi ichapiwa kumunhu wese ari muSouth Africa, munhu akafanira anenge abva zera.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Rinoona nezvamamiriro ekunze Met Department rinoti veruzhinji vanofanira kugara vakangwarira sezvo mvura zhinji iri kutarisirwa kunaya mwedzi uno wakukadzi. Mutauriri weMet Department vaTeach Sinyemba vanoti vari kuyambira veruzhinji kuti vasaedza kuyambuka nzizi dzakazara, vachiti vari munzvimbo dzinozivikanwa kuti dzagara dziine dambudziko remafashanu vagare vakangwarira. Vazinyemba vanoti kubva nhasi asi matunhu anosanganisira Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South ari kutarisirwa kuwana mvura yakawanda ichange ichinaya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na Vazinyemba.
Aishokwadi zvinoita kutenda sadenga nenyaya yakunaya kuri kuita mvura zvakanaka, asi iri mvura iyo iri kuunza matambudziko atinongoziva tese tese. Matambudziko ekuti tikuona vanhu vari kukurwa nenzizi vachida kuyambuka dzizvo dzinenge dzakazara. Zveizvo zvinhu zvaningira tikukurisa zira vanhu kuti veduwe warirai matambudziko amunogona kusangana nawo akadai. Gore rino zvasekutaura kwandaita mvura yanaya chaizvo, tiri kutarisira zvakare iwo mazuva ano kuti mvura ichange ichinaya zvikurusa. Saka izvozvo zvinenge zvatichienderana nekuti nzizi dzinenge dzichizozara mafashama vachizova ndiwo inonge ichingova nyaya kunyika yakafararira.
Tichitarisawo iye zvino, ndeapi matunhu amungati angadai achine njodzi yemvura inenge ichitariswa kunaya yakawanda?
Anengati pane matunhu tiri kuonawo kuti mvura iyi iri kunaya nzvimbo dzakawandisa kuburikidza nyika yese. Saka kuti ndiite matunhu aya ndo achange ane mvura yakawandisa, ndingatikanganise ipapo. Asi chandinoda kutaura ndechekuti mvura iyi ichawanika munzvimbo dzakati wandei. Saka veduwe veruzhinji tinokukurudzirai kuti munge muchiteerera idzo nhaurwa dzatinenge ichiita isusu vebazi remamiriro ekunze, zvakare nokunge muchichekeredzawo kuti mukufamba menyumo kwakamira sei. Musadarike kana kuti musayambuke nzizi dzine mvura yakawandisa. Ava vashairi vedzimotikari zvinowanzoitika ndechekuti mukudaudzandingati kukurosa mvura marivers anenge ari fladidai, munhu unonge uchizvinyepa uchiti ndiri mumotikari, saka ndiri safe. Chingade kukurudzira kuti mvura yakafana neyatingati 30 centimeters iri depth yemvura inokwanisa kukukura motikari hombe iyoyo. Saka veduwe ngwarirai, mvura iriko, mvura iri kunaya nzvimbo dzakanyanyisa. Ende tichitarisa zvakare pamiriro ekunze mangwana kana kusukira mangwana tiri kuona kuti mvura ichange yakawanda kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana neMatabeleland North, South neMasvingo ikoko. Saka ngwarirai veduwe, murege kukurosa nzizi dzakazara.
Injodzi ipi iri kunyanyowandirawo vanhu?
Awa njodzi yatinongoziva ndozvifungoitika kaunongo izongoverenga mumapepa akawanda wanda kuti hedu kuwanzwa kuti munhu vanhu avakukurwa nemvura vanhu vaita marundi pachirungu vachida kuyambuka nzizi. Saka ndo matambudziko ari kuwanika yakazhinjika zhinji. Pamusoro pazvo pane matambudziko ekuti kurohwa nemheni, matambudziko ekuti dzimwe nenguva mvura iyoyi inogona kuuya ine mhepo yakawanda kana kuti mhepo yakasimba. Izvozvo zvinogona kutora marata edzimba zvichiwedzera kuta matambudziko aya ari kuwanikwa mune ruzhinji kunyanyanyanya nemawandiro emvura yaya. So ndo zvimwe zvinhu zvikuwanika izvozvo kuburikidza nzizi dzinenge dzakafashira kana kuti madhamu atakungonzwa kunzi pane madhamu azara, mamwe aakunzi aaputsika ruzhowa kana achivhuweza kushandisa zvizwi iroro. Izvozvo ndo zvinenge zvikuwanika panyanya pemwaka uno wekunaya kwemvura yakawanda kudai.
Avo vange vari mutauriri weMeteorological Services Department of Zimbabwe vaTeach Zinyemba vari paRunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti mangwanani anhasi richaendesa gwaro renyunyuto kugurukota rinoona nezvavashandi vaPaul Mavhima. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti hurumende yakavimbisa kuti ichabuda negwara richatevedzwa rekugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi musi wa3 Ndira 2021 usati wapfuura, vachiti hapana chakati chaitwa uye hurumende yakangonyarara. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kuna vaMavhima yange isati yapindurwa.
Minister wePublic Service Commission vaPaul Mavhima vakazivisa vakavimbisa kuti National Joint Negotiating Council ichange yaburitsa roadmap yekudzorera mari dzemasivil servants dzakanga dzabiwa nehurumende muna 2018 kuti dzidzorerwe pavalue yadzo yaticha iri minimum USD 520. Takatakadzi roadmap ichange yabuda musi wa31 January 2021. Nasi wava musi wa 2 February. Asa risatawa na roadmap hii. Isu atina ukumbira roadmap kufaku urumende teka kumbira mari kuti mari edu ya tanga tabirwa itzorerwe. Saka urumende yaani chikwere dicheduche sunu suviri. Apology ye kuti nyebera kuticha gadra roadmap kusuka musuwa 31 January. Chechipiri mari edu ya utata garataka birwa ya tuku tingai zorwe izi kuti tikwanze kuraramisa murizeli tikwanze kurarama upenyu wa redecent sevanu wa kushandira nyika yao.
Makambo sitsavo here shoko kunava mavhima pamusoro penyaya iyi uye vakati
kutotura gwaro makuseni ano kuofisi kwavo tichivarangaridza mashoko avo tichivarangaridza maobligations avo atinotarisira kwavari ivo semunhu ari kutungamirira nyaya yekushanda kwedu tichitandira hurumende tinotarisira kuti tichange tichizonzwawo kuti ivo vanoti asi isu hatiwanzo hatizoneti kuramba tichivarangaridza
munotarisira mhinduro kubva kwavari zvarini
kunyora kukaramba kutiramba kushanda tine nzira dzakasangasiyana siyana dzatinoshandisa kuti varambe vachirangarira mashoko avo avakatsunga gane muromo wavo kuti vachazenga vachiona kuti pane roadmap yekuti tipiwe mari by 31 January.
Sangano renyu riri kunyunyutavo pamusoro pevana vechikoro vakadadza kunyora bvunzo. Chii chakaitika vamasarauri?
Vana vazhinji vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 dzaNovember 2020 tichitarisa ku Bulawayo province vana vanodarika 500 vakakundikana kunyora apa vana vanga registered vari almost 14,000 izvi zvinomirira almost 4% yevana vakakundikana kunyora ndozvimwezvo kune dzimwe nyika dziri kumaruwa namba yevana vakakundikana yakatowedzera kudarika ipapo zvazvinoreva ndezvo kuti vana vazhinji vakundikana kuwana right to education nenyaya yekusagadzirira yekusaita urongwa hwakakwana hwatakataita senyika kwekuchengetedza kodzero yekudzidza kwevana panguva dambudziko reCOVID-19.
Sei sangano renyu risina kugara rataura nehurumende pamakange maona kuti pamwe zvinhu hazvizofamba zvakanaka.
Isu samogamete rotisa zvinyero Zimbabwe takagara tazivisa hurumende kuti imire matakanana ekunyoresa vaza manishon panguva yavaiziva kuti vana vanga vasina gadziriro dzimuseke yanga isina gadziriro vabereki vanga vasina kugadzirira zvikoro zvanga zvisiri safe izvo zvakazoita kuti hurumende yakarooma musoro ikaenderera mberi ikaita chintini ndini ikanyoresa maza manishon aya zvaita kuti vana vazhinji varasikirwe tutatsara chero zvikoro zvikavhurwa vamwana havachakwanisa kudzoka kuzvikoro nenyaya financial crisis yaveko yakonzerwa neCOVID-19 nekutarisawo zvakanyanya kuti vana vazhinji vatoone zvimwe zvavanga vava kuita zvisiri kudzidza zvakasanganisira kuroorwa nekuindira madrugs nekuita child labor zvinhu zvichakanganisa vana vazhinji kuti vadzoke kudzowana dzidzo.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mwedzi wakukadzi gore rega rega America inopemberera vanhu vatema veAmerica vakaita zvinhu zvikuru uye vakabudirira mune zvavaiita muupenyu hwavo. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Black History Month 2021 yavafadza nekuti mwedzi uyu watanga panguva iyo amai vechitema vekudunhu reGeorgia Stacey Abrams vadomwa kuti vave umwe weavo vanogona kupiwa ruremekedzo nemubayiro weNobel Peace Prize. Zvichitevera basa ravakaita rekudzidzisa nekukurudzira vatema pamusoro pekuvhota. Basa raAmai Abrams rakabatsira kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vave munhu webato reDemocratic Party akakunda muGeorgia musarudzo yemutungamiri wenyika kubva mugore ra1992. Basa rakaitwa naAmai Abrams rakakonzerawo kuti bato ravo reDemocratic Party rikunde musarudzo dzeSenate muGeorgia.
Ndiyo imwe yatingatisu recognition kana kuonekwa kuri kuita mabasa avatema nokuti kutongonzi wanominatwa paNobel Peace Prize unenge mabasa ako anenge aonekwa pasi rose munhu wakakwanisa kurekruta vanhu kuti varegiste kuvhota maAmerica vagovhota vatema navarungu pasina yimwe yimwe kana kuti mademonstration kana chii zvinoreva kuti munhu unenge achida kuti marudzi ese vave noruwadzano kuitira kuti nyika ikwanise kubudirira vashandire pamwe asi kwete nenzira dzezvikoroni aiwa nenzira dzokuvhota kana paina ma election kuti munhu wese ugava munhu wa America kana ukuzibawa kana nyika ipi zvaine kuti ma election akange atora mweya kana mabasa amaistesi Abrams kudzidzisa vanhu nokukurudzira vanhu yadzo kuvhota idzi nokukurudzira uri pakuvhota zvinoita kuti pasi rose kana kuti nyika inatso kubudirira vanhu vava kushandira pamwe chete saka mucherechedzo mukuru zvikuru wokuti amaistesi Abrams vokugeorgia kukuatlanta uku vavanzivo vaivaenda mumakwiko wokuti vapiwe mubayiro wenobel peace prize unova mubayiro mukuru zvikuru pasi rino usati wambonyanya kupiwa munhu wechitema kunyanya munhu wechikadzi achiri mudiki zvaakaita izvozvezvo ndo zvimwe zviratidzo zvokuti vanhu vatema tinokwanisa kuita zvinhu zvinogona kuchinja pasi rino rose
muchidimbu profesa tsokuona kwenyu shungu dzokuita basa ravari kuita iri vakadzowana kupi amai Abrams
vakadziwana vavona kuti vanhu vechitema ruzhinji rwacho vanozvitarisira pasi kunyanya kana taakuenda kuvhota muno muamerica tinoona kuti vanhu vechitema vazhinji havadi kuvhota vachingoti izvo ndezvavo nyange zvikavhotiwa zvakadi vasingazivi kuti kuvhota kune simba pasi rinei kuvhota unenge uchivhotera zvakawanda zvimwe zvinhu zvinozokubata iwewo pachako saka ndo zvakavapa shungu kuti aiwa regai tidzidzise vanhu vangu kunyanya vechitema navamwewo vemawo marudzi vasingahwisisi simba rokuvhota kuvhota uku hakuna kuuya mahara kwakatofira vanhu vachirwira kodzero yokuvhota zvokuti munhuwo chero munhu uri pasi rino ukapiwa mukana wokuvhota unofanira kuvhota asi kuti voruzhinji vanga vasingazvihwisisi izvozvo muno muamerica kana pasi rose voruzhinji havahwisisi kuti kuvhota ukwatonzindai munovhota hakuna kungouya nyore kunyanya kuvanhu vatema mungava muno muamerica kana kuzimbabwe zvekare vanhu havana kungokaruka vachinzi vhota vava vasingavhoti nechikare vatema muno vakadzi muno saka kana wapiwa kodzero iyoyo yokuvhota ishandise ndo zvakavapa shungu izvozvo kuti vanhu vazhinji havasi kutomboziva kuti kuvhota kunogona kuchinja upenyu kuvhota kunogona kuchinja zvekare nyika yose iri ichishandira pamwe chete
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi vachinyora patwitter pavo Zimbabwe Republic Police inoti madzimai matatu anoti muzvare Joana Mamombe Netsai Marua naSisida Chimbiri vakasungirwa kuratidzira panze pehofisi yemapurisa uye vange vachishandisa motikari isina manumber plates mapurisa anoti vatatu ava vaishandisa mashoko anonyadzisira vachituka mapurisa asi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakanyorawo patwitter paro kuti mushure mokusunungura Netsai Marova mapurisa akapomera Joana Mamombe naSisida Chimbiri mhosva yokutadzisa mapurisa mukuita basa ravo yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 zvinhu zvinosvodesa zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinosvoresa kungoti the problem is that vatine utungamiri unongozvifunga ivo but nyaya yatinotaura panapa ndeyekuti timbofunga kuti vanhu vakagwira nyika nomhanya kunokwira makomo vachinayiwa nemvura only to turn the country kuti ive looting ground yekuti inobiwa maresources vanhu vachitadza kudhevheropa nyika yavo iko zvino vanoti kana vakagwara vanospenda a lot of money vachinorapikwa kunze kwenyika vachitadza kugadzira mahospitals avo chaivo chaivo hakuna hurombe hunopfuura hunoitiwa neleadership yemuzimbabwe kuti munotadza kudhevheropa nyika yenyu muchipa mhosva vananhingi nananhingi izvi hazvina hazvimbopi chimiro kunyika yedu zvachose nyika yedu icharamba ichingori kumasuro nekumasuro nekumasuro nekuda kwevanhu vane humbumbindoka vanhu vanozviti ndivo vene vezviro asi vasina chinhu chavanonyatsogona chavanokwanisa kutendeka vamwe vavo vanotori zvirema vakaita zvirema vachigwira nyika iyoyi asi today zvirema izvo hazvichisina anokwanisa kuchengeta because vamunangagwamusadaro
Magadiko wa samarari wa 727 zita ndinonzi naiviki inida tambura ni kushushika nane na wazari kutika mkati minge Zimbabwe ndiri pano pa South Africa pali Mpopo hapa tinokumbira kumundi bvunzirewo kuna mnangagwa kuti zvinosungirwa munhu here kuti munhu ataura kuti ivo vafa zvinoshamisira here vachireka vanenge mangwana avo vari kutaura mashoko asingaite kupomedzera mhosva kumadhokotera anotozvipira upenyu hwavo kuti abatsire vanhu asi vamwe vanhu vari kusungirwa kuti vataurirei kuti ivo vafa zvine basa here izvozvo zvingasungirwa munhu mutibvunzirewo kuti asi mutemo wacho uri mukati menyika yezimbabwe unongoshandira vanhu vemdc nevamwe vanhuwo vasina mapato asi vezanup f vachingoita madiro mukati menyika mundibvunzirewo izvozvo kana mutemo uchishandira vanhu vose vane kumangwana ngavavharirwe vakozoita sori vatongwa nemhosva ndo zvatoda kunzwa tatenda ndatenda zvangu
mamuka sei muri kuzimbabwe vana mukoma jonga kandimire ini ndinoitwa comrade john ndiri pasouth africa ndoda kutsigiro panhau yavamangwana yavakadai sokunotaura ii inhau yekuti dei vanhu taisa musori pamwe chete kuti dei vamangwana vavharirwawo fanike zvekuitwa pana skala because hakuna anonziye ari pamusoro pemutemo ende mutemo haufanira kutonga wakarerekera divi mutemo unofanira kutonga justice muzimbabwe ndekuti tiri muzimbabwe tese takafanana hakuna anonzi uyu anofanira kutongwa zviri pasi uyu anotongwa zviri pamusoro saka dai vamangwana vavharirwawo fanike zvakaitwa vanasikala zvinhu zvinoshungurudza kuti vanenge vachibuditsa mashoko chaiwo chaiwo vanenge vachivharirwa asi vanenge vachiita hori vachitaura mashoko akaipa vanenge vari free vachifamba panze izvozvozvo hazvina kunaka ndo mashoko andinga ndingataurewo zvatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kuita chirwere checovid-19 munyika muri zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano
Wega unoazia ma system yacho.
Meseka mboka nubwa kuna chonga imoyo sezo mbwa ya diapela tumbo chalesa tuangeziri muna uza nasi wanu wafane chweleche COVID-19 muzimbabwe wabenchuri chumwechete chinemaza na mavili anema guima tatu nevana 1234 urumende ino kurudzuru wakuti itwake wa mshonga we nomba kana kuti vaccine ya COVID-19
veruzhinji vanoyambirwa kuti vagare vakachenjerera sezvo mvura zhinji ichitarisirwa mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.